Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nekambani yeSinomine Group Holdings yekuChina, ekuti yakapa kanzuri yeBikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauriri weBikita Minerals vaCollins Nikisi vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yeBikita Rural District Council, ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa ebudiriro. Uye zvegore rapfuura takakwanisa kuchibhadhara mari inoita iyo $100,000 mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakashamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai, nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwe vevari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuward 8, avo vanoti
takungozoita zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yekuti community share ownership yokuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemuBikita. Kune zvipatara zvinoda mushonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valakson Mukomondera.
Saka zvaita chamajaziya zvandisati taunyatsoona ndezvipi bhozi kwezi zvakuna mastandby preparations zvekuti kana kolera ikaita outbreak like it is happening now, tinopinda papi tisina mavehicles, tinopinda papi tisina many power. Kune vanhu vachiri kutofamba madistance akatokura kusvika ma20 kilometers, kuwadi 18 jamutamo irum period tofamba 12 kilometers kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yeBikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yeBikita Minerals ndeyemutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda.
Isu hatidi mari yesocial responsibility iroro hazvikwatiri. Isu vanoti inoshanda zvinhu zvinenge zviri mubhajeti rekanzuri. Imari yavo iri mubhajeti rekanzuri income yekuti aida kushandirwa, kungava kuti panida kudirwa fuel yemota kana kuti pangada kugadzirwa migwagwa.
Vachibvi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa upfumi munharaunda haiuyi mukanzuru, asi kuti inouya muhomwe yekomiti inotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Marozva. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibhi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zveuori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzeuori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndisofara nyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa yeland tax. Nokudaro taifungidzira kuti sezi delivery ichawedzera ichaimburwa nokuda kuwana mari yakadaro inoita 100,000 iyoyo. Pati kubva payakapinda hatina chitsva chatakaona chakaitika. Hapana sezi delivery yakaimburwa chero manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa, uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kuBikita mushure mekusungwa nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru $270 emadhora ekuAmerica kana kuti $280,000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.